Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi yatanga nezvemishizimu foundation ichipfuutano nenzira iyo hurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeresa kugara kwevanhu muZimbabwe kupfuudza nezvepo.
Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha.
Kati mapurisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiwo pozishini yedu iyoyo eZimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court muPretoria muSouth Africa nhasi ratanga kunzwa nyaya yekukanzurwa kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anopa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara zviri pamutemo munyika iyi. Vaendeswa kudare igurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo pavakati magwaro aya amire kushanda musi wa30 Chikumi gore rino. Izvi zvikaitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvinenge zvoumanikidzwa kudzokera kumusha. Asi gweta resangano reHelen Suzman Foundation iro rakakwira kudare Advocate Stephen Badlenter avari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe vati zviri kutaurwa nehurumende yeSouth Africa zvekuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe handi chokwadi sezvo upfumi huri kutatarika uye hurumende ichipomerwa mhosva yekuita vanhu kafira mberi zvikuru munguva yesarudzo. Hurumende yeSouth Africa mumapepa ayo kudare yanga yati komisheni yakatungamirwa nevaivemutungamiri wenyika iyi vaKhalema Mohlande mushure mekunge masoja apomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vairatidzira muHarare pakapera sarudzo dza2018 inoratidza kuzvipira kweZimbabwe kugadzirisa matambudziko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi magweta eHelen Suzman Foundation ati zvakanzi zviitwe negwaro ravamohlande hazvina kana chimwe chete chakagadziriswa nehurumende yeZimbabwe. Vamotsoaledi vapomerwawo mhosva yekungotora danho ravo vasina kusumawo zvizvarwa zveZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Sininga weStudio 7 abata gweta varisachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Hongu yatanga nhasi koti inenge ichatopera musi wechishanu. Saka nhasi yatanga neHelen Suzman Foundation ichipfuutano nenzira iyo hurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeresa kugara kwevanhu muZimbabwe kupfuudza nezvepo kuti yanga ichiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga, munoona paine chinobuda here kumatare uku?
Chinobuda chinenge chichaitawo mune maonero atinoita nemutauriro watatanzwa iko zvino. Tinoona kuti mashoko ataupa nemiriri weNMC's main foundation. Akati koshei zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice, kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepaja kana Section 33 yeConstitution yeSouth Africa. Saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira, inenge ichatoenderera mberi nekuti tanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepaja anasikala braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza cheto vana vekuZimbabwe kuti ko kodzero dzavo dzinokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzepe.
Vemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira. Muri kumbovanzwawo here? Varimo here?
Chatakangonzwa ndichoti chekuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu, asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatsiro ruzhinji rwavaitauya kuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa avo vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti, ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyeresa vanhu. Asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tisati chanyatsonzwa, nekuti vanhu vanga vachema zvikuru nenyaya yekuti ako kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatira dzedu dzatinadzo muno, uyezve kana ndasvika kuZimbabwe inini ndichashanda pa ndichagara paataka mibvunzo iyeyo tinosangana naye akati wandei, asi tanga tisati tawana mhinduro.
Gweta varisachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Asi mumapepa ari mudare vamotsoledhi vari kuti vane mvumo yekumisa kushanda kwemagwaro eZep nekuti haana kunzi anoshanda kusvikana riini. Vanotiwo zvizvarwa zvenyika yavo hazvina mabasa. Asi Magweta ari kupikisa nyaya iyi ati ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti vekunze vari kutobatsira kuti vanhu vemuSouth Africa vawane mabasa. Vamwe vapinda mudare vachida kuti magwaro aya abviswe ndeve All Truck Drivers Forum, avaudza dare kuti zvakaitwa nehurumende yavo zvekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro aya hazvisi pamutemo, vakati vanhu ava ngavadzokere kunyika dzavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 nhasi kuti mapurisa achazozivisa nekufamba kwenguva matanha avachatora panyaya dzeuori dzinonzi dziri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuferefeta vamwe vanhu vanomwe vari kunzi vari kuita uori, vanosanganisira vaHubert Angel, vaSimon Radland, vaEwan Macmillan nevamwe. Vamwe vevanomwe ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Muchikamu chekupedzisira chiri kutarisirwa kupetwa musi wechina, vaHubert Angel vari kubuda vachitaura kuti vakasarudzwa neZANU PF kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende. Ndinodzokorora, vari kuti vakasarudzwa neZANU PF kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende vasikotisa kupwanya. Vanodaidzwa kuti Mr. Gold ndo vabata musika wese wezvicherwa munyika. Al Jazeera inoti ichaburitsawo kudyidzana kuri kuitwa mumwe ari kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari ari chizvarwa cheSouth Africa, Mohammed Khan, anonzi More Dollars, achiita musangano nemumwe anopfurikidza mwero ari kutsvagwa nematikitivha eFBI yemuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vasakupwanya sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vanyati tikatanga nekuvabvunza nezviri kuitwawo nemapurisa panyaya iyi.
Tichiri kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Saka muri kuongorora zvokuti muri kumirira dokumenda rimwe chete riri kunzi rasara here kana kuti munopanyi kufamba kwenguva pane zviripo iye zvino?
Aiwa, isu zvatiri kutaura ndeizvizvi. Tati mapurisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiwo pozishini yedu iyoyo eZimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare. Blessing Zulu Studio 7, abatowo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Ini ndofunga kuti nyaya iyi inoda kuti izewe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende. Mapurisa chokwadiwo havakwanisi kuti vangogarire maoko. Nyaya yakadaro yatekeshera pasi rese. Saka zvavari kuita ndo zvavanofanira kunge vachiita kuti vaongorore vachishandisa zviri kutaurwa madokumentari imomo vachitsvakawo umbo hwezviri kutaurwa imomo kuti ichokwadi here.
Kove Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC munotarisirawo kuti vaite sei vamago?
Vanotarisirwa kuti maringe nesimba ravakapiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti nyaya iyoyo iongororwe nekukurumidza, vasatore nguva yekuti vanhu vakanganwe asi vakurumidze kuongorora nekuwana ruzivo rwakakwana rwekuti chii changa chichiitika vanhu vosungwa. Saka totarisira kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police, even Reserve Bank wacho vashande pamwe chete kuti vanhu vanenge vaine mhosva dzeukoronyera dzekubuditsa goridhe siri pamutemo vasungwe. Uyewo zvekare kunyarara kwedare reparliamendi kuri kutikanganisa zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nekuti tinotarisira kuti paramendi by now kana kwa kuri kuti vanga vambori pazororo vaifanira kunga vakatunzi gava dzoke vakurukure nyaya iyoyo yegold mafia. Basa reparliamendi nderekuti vatarise zviri kuitwa neexecutive kuti ndizvo here chimiro chenyika chiri kuchengetedzwa here, chiri kudzivirirwa here.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kurarama kunonzi kwave kunetsa kuna vaIsaac Duwe avanogara kuAda Transau kwaOdzi, makiromita 40 kumadokero kweguta remutare. VaDube vane chirwere chegomarara uye vari kushaya mari yekuti varapwe. Mutoro wedu weNauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaDube vanoti sevanhu vane usopi wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda uye zvakatanga muna 2015, asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuAda Transau kwaMutare. Challenge yandinayo ini ndinorarama nealbinism, asi zvandinorarama nealbinism ndasangana nechallenji yeurwere. Vari zvino handikwanisi kuzvishandira, ndiri munhu anozvishandira, asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvinhu zvakuita zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine maronda ndofunga ndiwo muri kuona paziso iro riri, so rinoda kuti ringe richioparetwa, uye ndine matatu pahuro uye nekumusana. Ese maronda iwaya anda kubviswa namachinova vakasiyana-siyana. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari. Saka ndiri kukumbira rubatsiro, ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi anenge abvisawo pashamba anenge abvisawo ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa, uye zvese zvandiri kundirwadza izvizvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobvuda ropa rakawanda zvikuru, nevasekerwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopawana vaitasekevaivavo.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta yekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro vari zvinhu zvanditorina kana anga ari masunscreen lotion chai. Saka kune vanokwanisa kundibatsirawo vemachechi nevemakambani anokwanisa, kana vanhuwo zvavo ndinovimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivate va +263 776 16 8810, +263 776 16 8810.
VaDube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini vari zvinezvi ndine mwana 1 ari kuda kutoenda kuchikoro, ndirikutokundikana nga ndichitomubatsira uye nekutobvisawo mari inga yemaschool fees nezvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akazvitakura ndofunga last year mwana wacho akatoshaya. Ndakamubatsirwa 2015. Dambudziko ratotanga zvakuma 2010 rakanga richienda richikura, saka ndaifunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvinhu zvinobva ndakarapwa kune akaya kutanga futi, zvekutoti izvi zvakutobudisa tsumire uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo, vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana-siyana.
Kana zvichinge zvandiitira nani basa vanenge vada vari zvinezvi, ndikakwanisa kuwanawo kamari kekuti ndikwanise kuzvitengesera, ndikawanawo vandinogara vakachengetedzeka vasiri vazuva, vanoita kuti ndinge ndisarohwa nezuva zvakanyanyisa, nekuti skini yangu haichadi kuti irohwe nezuva zvakanyanyisa. Saka ndikawana mari yekutangawo bhizinesi rangu ndotengesawo zvidikidiki ndiita zvinoita kuti ndikwanise kurarama.
Nyanzvi munyedzi zveutano vaota matimba vanoti
tinokurudzira wese vanorarama nealbinism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunheads, vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekta maziso avo neganda ravo zvizokonzera izvinhu zvakaita seskin cancer. Saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanisa kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunheads kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva, vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki. Kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara, vadhuve vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa, izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuNorthern Ireland nhasi kunova kwakatangira dzinza remhuri yavo, asi vari kuenda kunyika isisina kugadzikana sezvo ichinzi yaida kubhombwa nevechikwata chinodyidzana neIrish Republican Army vasiri kufara nechibvumirano chinonzi Good Friday Agreement chakanyoreranwa vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton vari mutongi gava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
President Biden vachange vari kuNorthern Ireland kuEurope uko kwavari kufambira zvinhu zvihombe zvokunopemberera zuva rechibvumirano chokupedza hondo yokuNorthern Ireland yainetsa ikokoko kwamakore akawanda chaizvo. America muna 1998 ikazogarisa vainetsanana pasi kuti vakwanise kubvumirana pave norunyararo. Izvo zvatinofanira kukudza chaizvo America ichionekwa ichiita izvozvo kunosimbisa zvibvumirano zvorunyararo. Saka vaBiden vanosumuka kuenda kuNorthern Ireland ikokoko kunova nekumwe kukonana kudiki kuriko kwavanhu vachinge vachirwisana asi zviri zvishoma. Vari kuenda ikoko kunosimbisa kuti aiwa handizvo zvinodiwa pasi rino kuti tivakane. Inonzi iyo Good Friday Agreement yakaitwa iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vawanikwe ivo vachienda kunoona kwakabva dzinza ravo?
Ndo kwakabva dzinza ravo. Saka vari kunge vachinopedza nguva vari kutawendi kwakabva dzinza ravo. Zvinova zvinhu zvinokosha chaizvo izvozvo kumunhu unozviti munhu unopota achichevuka kwaakabva pachivanhu kuti asikwanisi kuzozvisimbisa.
VaBiden vari kutarisirwa zvakare kunge vanga vari kusangana nemutungamiri weBritain vaRishi Sunak. Zvakakosha sei izvi?
Vachandogarisana pasi nomutungamiriri weBritain kuti vakwanise kuronga zvoukama hweAmerica neshamwari dzavo pamusoro pokuti pasi rino ringe richigadzikana mune nyaya dzingava dzamatongerwo enyika, dzingava nyaya dzoufumi, dzingava nyaya dzesecurity kuzvidzivirira kwenyika nezvimwe zvakawanda wanda zvokutengeserana.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica, uko vanodzidzisa paDeVry University, vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Hurumende yave nemakore akati kuti ichikurudzira vechidiki kuti vatange mabhizimusi avo kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo zvemuzvikoro zvepamusorosoro, pane kuti vamirire kutsvaga mabasa mumakambani. Asi vechidiki vakawanda vanoti vari kutatarika kuvamba makambani avo nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika pamwe neuori. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti varikuedza kuva vana muzvina bizimusi asi zvakafanana nekuedza kukama mbada sezvo zvisiri nyore kuti vatore zvikwereti kubhanga reEmpower Bank. Bhanga iri rakapiwa mvumo yekushanda sebhanga revechidiki muna 2017 riine mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvevechidiki rakati uraizvoisa mamiriyoni gumi emadhora senzira yekutsigira kuwaniswa kwevechidiki zvikwereti zvekutanga mabhizimusi madiki. Muna 2021, bhanga iri rakati raive nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ayo aifanirwa kukwereteswa vechidiki. Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare, vaBruce Gunyere, vanoti uori huri kukonzera kuti vechidiki vasawaniswe mari dzavanofanira kunge vachikwereteswa kuti vatange mabhizimusi avo.
For one to access even malonzi achona ari kunzi they want for entrepreneurship, hawanike zvekudaro, anotongowanikwa nevane maconnections. Number 2, hatina economic stability chaiyo chaiyo. Mangwana reti kumuka yakakwira, mangwana ari kumuka yakadzika at the end of the day. So unonyatsoita chacho as a youth hapana.
Asi mudzimai wechidiki anogara kuNorton, muzvare kumbirai Katandawa, anoti mikana yekuita mabhizimusi anobudirira iri imo munyika.
Muzimbabwe environment iri conducive kuti vanhu aite entrepreneurship, paka mumayouth iri very conducive.
Vechidiki vanokwereteswa mari inotangira pazviuru zvishanu zvemadhora asi vachisungirwa kubvisa chibatiso kuti vapihwe mari iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uyewo vari mudzidzisi paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanoti mitemo iripo pari zvino haikwanisi kusimudzira vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi avo.
Pamwe panoitwa policy inonga iri nani sekuti hurumende yakafoma bank inonzi Empower Bank. Bank racho mitemo yarinopa mainteresti avanocharja kuvana vechidiki maprojects echidiki ari quite high. Zimbabwe pari zvino ine dambudziko revana vari kunwa doro, tuya tinonzi tumbwa, madoro anokuwadza. Ndiyo saini yekuti mapolisi ehurumende haasi kubatsira zvakanyanya kuti vechidiki vaone pundutso.
Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vechidiki vakwanise kutangawo mabhizimusi munyika.
Hurumende inofanira kuti igadzirise kuti kana vana vabuda muchikoro vanobuda nemindset yekuti vari kunoshanda. Chechipiri, tatanga business redu, vechidiki vanozoita sei kumaketa zvinhu zvavo.
Nyengo yebhodhi reZimbabwe Youth Council vaBrian Sithole vanoti mikana iripo yekuti vechidiki vabudirire mumabhizimusi avo.
KuZimbabwe Youth Council tiri kubatsira vechidiki kuti vanyorese mabhizimusi avo kuti ave pamutemo uye kuti ave anozivikanwa nevateresi. Kuna nzi ma incubation hubs ari kubatsira kuti vechidiki vauye nemazano nemanomano avanavo achizokwenenzverwa kusvikira rava bhizimusi rakasimba. Saka mikana iripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano rana Chipanga Mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanotiwo mamiriro ezveupfumi haana kunaka, izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe.
Kukwira kwezvinhu, kwemitengo yezvinhu yatingati inflation, inoafekta mabhizinesi, uye nyaya yemataxes edu ari pamusoro zvakanyanya. Izvozvo zvinoafekta vechidiki vanenge vachida kutanga mabhizimusi. Financial literacy yakakosha, nyaya inofanira kunge ichiemphasizwa especially mumacurricula medu muzvikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro webhodhi reEmpower Bank, amai Rudo Kumirai, kuti tinzwe kuti vangani vechidiki vayamurwa nebhanga ravo. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, vaOmega Sivanda, vanoti
takatenderera tiri komiti tichiona mayouth. Dambudziko ratiinaro nderekuti mayouth haasi kuda kufila mafomu aya anonzi vafiri. Vakangofila mafomu aya marinouya. Ndoda kutaura zvakare kuti kune zvinhu zvinonzi collaterali. Zviya zviya, kune nzira yekuitenderera collaterali. Mari iri kubuda.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kutadza kukwereta mari sezvo vasina chibatiso chinodiwa nebhanga reEmpower Bank. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vashanya kwenguva pfupi muMogadishu muSomalia nhasi. VaGuterres vakumbira kuti pasi rose ribatsire Somalia iyo hondo iyo ine hondo yave nemakore akawanda. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rokuAmerica iro rave kutengeswa pamusika mutema nemadhora emunyika ari pakati pechiuru nemazana mana nemadhora chiuru nemazana matanhatu padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kunzi iri kukwira. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunoreva nzara muvashandi vakawanda sezvo vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika ukuwo vezvitoro vachikwidzawo mitengo yezvinhu pose pangovedzerwa vashandi mari.
Kana mari yemunomo ichiramba ichishaya simba zvazvinoreva kune vakawanda vanoitambira ndezvokuti inenge isingakwani zvavanenge vachida kushandisa. Zvinoreva kuti mihoro yakawanda yevashandi iri kumaZimbabwean dollars inenge isingazokwanisi kutenga zvinodiwa. Nenyaya yekuti painoderera mari iyi kushaya simba kwayo, kazhinji zvatinoona ndezvekuti mitengo yezvinhu inenge yakutokwira. Kana tichitarisa mitengo inenge iri pegged nemari iyoyo yemuno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, Professor Elliot Masocha, vanoti izvi hazvisi zvinhu zvitsva zvekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, vachiti mucherechedzo wekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinhu zvatakagara tataura isu kubvira gore rapera pamwe chete namamezures ainzi ari kuiswa mitemo yainzi yaikiswa neReserve Bank neMinister of Finance vachiti zvinoshanda, zvinova zvinotikatamadza tichinzwa vamwe vanozviti nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hwenyika vachitivo Reserve Bank iri kugona basa. Kugona basa kwacho hatisi kukuona isu takatarisa mari yomuZimbabwe. Zimbabwe dhora yatinoziva isi kuti yakanga ichimbova pa1:1 kuUS dhora.
Chii chingadai chiri kukonzera zvose izvi? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuwanda kwemari yemunyika zvichitevera kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vehurumende pamwe nevashandi vemakambani akazvimirira mwedzi wapera.
Chekutangisisa chikuona liquidity kana money supply kana kuti money stock yemaZimbabwe dollar yakwira. Chikonzerwa nechekutanga kuwedzerwa kuri kuita vanhu kana kwakaitwa vanhu whether masivil servants even vamwe vanoshanda maprivate sector mari emaZimbabwe dollar salaries kunoita kuti demand yemaUS dollar ikwire. Zvamunoziva imi kuti economy yedu ya highly dollarized, predominantly dollarized. Saka maZim dollar money supply kana kuti Zim dollar liquidity yakakwira either nekuti hurumende iri kubhadhara makontrakta o public spending yakwira, munoziva gore rino igore remaelections. Saka zvireva kuti mari iyoyo yakuenda kunotengeswa maUS dollars zvoramba zvichiisa pressure on exchange rate. Saka demand yemausa inokwira nekukwira kunenge kwaita supply.
Vamwe vanodzoka vachiti sesangano rinomirira vashandi, gore rapera vakanga vaedza kutaura nevashandirwi kuti vavedzere vashandi mihoro yavo gore rino pose panenge paderera dhora remunyika uremu senzira yekununura vashandi.
Tange tawirirana kupera kwegore ra2022 kuti tokwidza maminimum wages kuti asvike a certain level in US dollars. Tange tawirirana zvekare kuti ticharivhiwa kana kuti tichaongorora kana kukwidza patinenge taona kuti yasara kumashure kana tichitarisa mitengo.
Saka zvingagadziriswa sei zvekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuitira kuti vashandi vasare vaine cheuviri panopera svondo? Dr. Chitambara vanoti
handi nyore kuti dambudziko riringe richigadzirisika.
Kushandiswa kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kwaderera zvakanyanya zvekusvika pazvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvichienzaniswa nekushandiswa kwedhora rekuAmerica mumapoka ose ekushandiswa kwemari munyika. Ukuwo rimwe sangano rekuSerbia renumbeo iro rinoongorora kukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa kana kushandiswa neveruzhinji pasi rose rakaisa Zimbabwe pachinzvimbo chechishanu panyika 10 dzemuAfrica dzine mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya mugore rino ra2023. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nezvesarudzo nezvekusarudzwa kwevachamirira mapato makuru anoti ZANU PF neTCCC musarudzo dzegore rino, uyewo kuti vechidiki vari kupiwawo here mikana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvodzoserwa here kumusha. Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiye muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Sithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 kumabasa 2023 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
and you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe. Sokuhlolisiswa udaba lwamaphepha eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court.
Kana kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki lokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani, okungabe ungayisikho okuyikho okufunwa yini ngumphakathi.
Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Lokhu kwakuyindawo ngumdlalo nje omshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho.
Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqalile namhla emthethwandaba wePretoria High Court ukwahlulelwa kodaba lokwesulwa kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria.
Omahluli bedale lePretoria High Court baqale ngokulalela impikiswano ehlanganiswe Helen Suzman Foundation eyiyo ehamba phambili kulabo abaphikisa ukwesulwa kwama-permit la. Amagqwetha alihlanganiswa atshele omahluli abathonisa lolu daba ehlelweni lokuxhumana lwe-internet ukuthi ukumiswa kwala maphemithi kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Lenhlanganiso ithi abeZimbabwe naba akuzange kukhulunyiswane labo lesi sinqumo singakathathwa. Bathi nxa amaphemithi la engesulwa, abeZimbabwe laba bazathwala amagabha avuzayo njengoba bakhile kwele South Africa sebezicandele impilo, imisebenzi, izimuli lezinye indlela zokuphila. Okuhlanganiswe Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu ocindezelwe lolu daba lungakaqali emthethwandaba uchaza esinye sezizathu esenza baphikise ukwesulwa kwamaphemithi la.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe kodwa kuthiwa khathesi kumele bayophila khona.
They don't even know what that's like. All they've ever known is South Africa and the country we have here.
Amalunga enhlanganiso Operation Dudula abachayeli bamaroli lezinhlanganiso bebekhona emthethwandaba besithi basekela ngokugcweleyo inyathelo kahulumende lokwesula amaphemithi la. Unobhalo enhlanganiso ye-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthe abeZimbabwe laba abasafuneki kwele South Africa.
So another reason is funa ukuthi bahambe babuyele emakhaya ukuthi bathatha imisebenzi yama South Africans like abalethi any special skill basebenza baba abo driver bama truck and yet akusi special skill umuntu owu driver kungathathi umuntu wase South Africa a drive but because bona baba exploit ama company aba exploit labantu umuntu ongaphandle yakwazi ukuthi asettle less for 1000 rand per month yet umuntu ala South Africa because umthetho uthi uzokumela abhadale 5000 but bona bakwazi ukuthatha i less amount. So sithi bamosha isystem yethu nje as a whole, so they must go back home bayolungisa inkinga zabo emakhaya.
Umgcinhlalo wenhlanganiswa sisonke People's Forum umnumzana Zwelindaba uthi labo basekela ukuthi amapermit la esulwe
angeke bakwazi ukuphila ngaphansi kwabantu base South Africa. Abantu base South Africa behleli bengasebenzi. Abantu base South Africa, they own the rivers and the mountains abala South Africa. Yibo kufuneka beze kuqala noma ngabe laba bantu banamaphepha uHelen Suzman ubabona be right. Thina bantu base South Africa sithabame kancane kusebenze sizilungise izinkinga zethu njengabantu base South Africa. Nothi ukuthi sikuncedwa abantu abaphuma koZimbabwe ukuthi bakulethe omunye umthwalo phezu komthwalo esinawo. We are saying asikudingi lokho.
Kodwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi noSisachuma uthi abazimiselanga ukubuyela eZimbabwe.
Mina njengezepholda ngikhangelele ukuza indaba ezimnandi ma i-court case iphela. Indaba ezifana lokuthi thina sonke esinamazepu lawa ase-expire sizosuswa. Sisuswe kule zepu sinikezwe ama-permanent residence. Lokhu kungaba zindaba ezimnandi ezingasijabulisa nathi sibekwazi ukuthi singobani njalo siyaphi. Kumanje impilo zethu zisitakile asazi ukubana siyaphambili noma siyemuva noma sisayoqala phansi impilo le esasiyibalekele emakhaya.
Udaba lwamapermit lo lukhangelela ukuthi luqhubeke emthothwandaba kuze kube ngolwesihlanu. Inhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants in South Africa ezipepheli eZimbabwe Exemption Permit Holders Association le African Amity lazo zizakwethula ukuphikisa kwazo isinqumo sokwesula amapermit la. E-Truck Drivers Association yona layo isemthethwandaba isekela kwesulwa kwamapermit la. Kulaba dabuka eZimbabwe abafika phose izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 abalamapermit la. Mele Studio 7 Pretoria wele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ngathi kwezombusazwe zithi ungethulwa namhla kwamabizo abakhethwe ukuba bazamela ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kutshengisa ukuthi kule ngxaba ngxoza kubandla leli. Zithi kusobala ukuba abakhethwanga ngemfanelo abazancintisa kukhetho lwamakhansila olwabameli bedale lephalamende kanye lolukamongameli. Kodwa ibandla le CCC lithi lwenziwe kahle uhlelo lwe-consensus candidates selection. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba kumise umhlangano obekumele kubikelwe intatheli zindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandla leli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicumula ezombusazwe zithi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-CCC okukhangele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo enye yengcwethi lezi ezimele uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki lokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani okungabe ungayisikho okuyikho ufuna yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingane zisabahlupha zona lezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi impumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulule lolu daba masinya bezise abantu kuselesikhathi ukwenza ukuthi abantu bengalahli themba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pritchard Ndlovu
ku-CCC khathesi ikuthi abantu ababe kumonzora labantu akade besele kuchamisa kule confusion ukuthi onguye ngubaba
okodwa umnumzana abekezela gumbo ingcwethi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi ukumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla leCCC
iselection process leyo abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene le ama primary elections njalo indlela eyayisetshenziswa vele eAfrika yokuthi i-communal kuthiwa i-communocratic approach yokuthi community yiyo eproduce uleader uleader kaproduce usa phezulu ephi community phakathi kwabantu laba ababili yikho phela kulo kuthiwa i-leadership ephathini i-leadership sokumele ukuthi ithathe laba abantu abayi-two bekhangele ama-skills
ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka umnumzana Gift Osalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu
silokujabula kakhulu ngoba kubulawayo kontuthu ziyathunqa kuhambe kuhle eMathebeleni South kuhambe kuhle eMathebeleni North kuhambe kuhle kusele 1 A1 ngeCentral lapho abaphuze kuna ukuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebelenkinga silokuthokoza kakhulu ke ngamanye amaprovinsi onke jikelele emaninkalendi baqedile so namuhla ngo-2 siqalise iprocess yethu e-verification ngenxa yokubana amabizo onke sebhalwe phansi kulaba banominethiwe kodwa kufanele ukuverifya ukubana kungakhwitshwa i-nomination list omunye eshotile ngoba we have to verify amaforms wonke asayiniweyo
kodwa ilunga ledale leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabuto Moyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC
njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube lama primary elections lapho wonke umuntu olilunga leZANU-PF abephatheka khona eparticipator evotela icandidate ayifunayo lokho kwenza umsebenzi ube lula kaso kuphume i-candidate eyodwa ngoba wonke umuntu uyabe sazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa mayengenile kuhle mayengasangenanga kuhle lakho sesasebenza ngalo ongenileyo yikho ukuqakatheka kokuba lama structures mali inhlanganiso enkulu njengezana uPF lokho esikubona ku CCC ha ingxabangqoza
ibandla le Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lama primaries li city kumele uZulu akhethe abazalimela ukhetho oluzayo ngimele i-27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
abantu abanengi bamelele ngamehlo abomvu ihlandla lesine lefilimu ye-Al Jazeera eveza ubukhohlakali obenziwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kukhangelelwe ukuba ihlandla leli liza kwethulelwa uZulu kungakapheli iviki. Amahlandla amathathu atshengiswa uZulu awe-Gold Mafia aveze ubukhohlakali obumangalisayo ukuthiwa benziwa ngumnumzana Hubert Angel omele iZimbabwe jikelele emhlabeni wonke. USimon Rutland labanye. Abanye babo sebevalelwe ama-bank accounts libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Akwaziwa ukuba ihlandla elilandelayo limumetheni ngobukhohlakali obuvezwe ngabezindaba abe-Al Jazeera. Okwamanje kulabanye abantu abathi kumele kuvinjwe lama-bank accounts karushwaya isihlobo sikaMnangagwa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebehlolisisa labo abacatshangelwa ukuba bathenga igolide engudlu. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC utshele uGibbs Dube ukuthi amapholisa adlala ngoZulu.
Hayi, Dube lokhu kakuyindawo. Ngumdlalo nje omshona sport sifodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho. Vele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukaMgabe. Waba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukaMgabe kathesi yibo asebephambili. Bonke abananzelela ngama-political developments bakubona ukuthi kathesi umkhono yiwo osulimele ngoba labana abantu akade bengani bayancandwa mbijana ngomgabe ukuthi ayilingakwenza njalo kathesi yibo asebephambili. So-ke sokuphume egcekeni ngalokho okukhitshwe i-Al Jazeera ukuze bebonakale ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha. kumbe kuthile gakhe ndaphana umuntu ethi uyaqhutha sokusithuthi ekakwazi ukuthi react njani enze njani yikho yokuzama ukuthi kwenzakala ngani kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo baza sitshela ukuthi kuyafelwa akula muntu ofelwayo baza sitshela ukuthi kulama bank accounts asevaliwe akula ama bank accounts and akula bufakazi ukuthi lawo ama bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation ngifothi ukuthi okwakuqala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation ye Al Jazeera inginjengoba injalo bayayivuma so ngakunjalo phela bonke kabadibhi
kodwa bangadibha yini bangadibha yini bonke
hayi abangeke bazidibhisa laba bantu
yindawo
yibo abaphethe yibo abaphethe into yonke and athi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni iyafika emapholiseni iyafika kuma-security agencies most key people akuma-security agencies ba-involved kulawana ma-scandals lawo one way or the other and therefore ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama-state agencies ezakwenzakala upon those people and ngingakutshela khathesi ngoba wona ama-state agencies akhona amaningi deya-compromise
so kuzaphelela emoyeni
kuyaphelela emoyeni lokhuyana
ilizwe-ke
ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje omunye lomunye ohamba esibhedlela esingela amaphilisi olo mntwana ofunda esikolo esingela teacher okholayo kwesinye isikhathi ungela namaklasi ozahamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela amateacher ehola imali ezwayo odokotela namanesi behola imali ezwayo ama-CIO lawo kathesi asebaleka amaningi elizweni there's a record resignation ku-security intelligence abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona bechothoza khona everyday but isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuze ukuthi kudliwe ngomphakathi so ungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eyikho khona kodwa ngabe funa ukuthi betshintshe abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevoti
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukubandla le-CCC sixoxela e-SARARE siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Freedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF othi ukungabotshwa kwabanye abantu kuveza ukuthi akulanto embi eyenziwe ngabanye abaphume ku-documentary series ye-Al Jazeera
kunomthetho labezimbabwe umuntu engabotshwa ngesikho ngiphathe umuntu sisitakasisemgwebe thina ngokwethu njengomphakathi umuntu ehambe ekhothi abantu abalobufakazi befake isifakazi efangasake evidence then umuntu laye ule-right even ebotshwe njalo ule-right okuthi laye dingamaloya ehambe ezidefende ecourt so kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakala ubufakazi thina njengomphakathi sizakuthini kumbe thina njengohulumente awule nto esingayenza lapho kunomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke siyawuveza i-rule of law thingapha ezimbabwe umuntu engabotshwa kumele ehambe elokuzeni ekhothi bemthonisa amacala akhe evume nxa evuma nxa esala efake laye ubufakazi ukuthi wayesala ukuthi ngalacala uhambe singayiphi indlela kunjalo zabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release isizathu ukuthi siyakungela ubufakazi obugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwese kumele kube nobufakazi obugcweleyo
kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli lalibingani liyaphoselwa khonapho bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho akunjalo yini lwethu
ayisikho ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje sikabaprofita amanga izintoelenzini emhlabeni azokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwa yona wasezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitingizi bathi name-dropping but kwi-documentary na kukhona yini lapha abaze khona umongameli esithi right hambani lekwenza lokhu kumbe ukuthi umuntu ayesine ngikhulume ngomongameli kumbe zathukuzane ngizahlanganisa nomongameli akula lapho kawuphuma khona umongameli esitsho something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga abaebesithi sikhulume nonkulunkulu unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona
umnumzana Freedom Murechu ukubandla le-ZANU-P F sixoxelaye ekobulawayo umende usele minyaka eminingi ekhuthaza uZulu ikakhulu abatsha ukuba bavule amankampani abo uma beqeda izifundo emakolitshini hathi ukumelela ukudinga imisebenzi kodwa iningi labatsha lehluleka ukuvula amabhizimusi ngenxa yokugugudeka komnotho weZimbabwe. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Kuyehlula ukuba abatsha abaningi bethole izikwelede ebhanga labo ele-Empower Bank elasungulwa ngomnyaka ka-2017 lile mali yokukweleda efika izigidi ezimbili, 2 million. Uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha lwathembisa ukufaka ebhanga leli imali efika izigidi ezilitshumi elakho ukukweledwa ngabasakhulayo. Ukusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2021, ibhanga leli lalilezigidi ezilikhulu zamadola, 100 million. Osakhulayo uBenjamin Ndlovu ohlala eWange uthi ibhanga labatsha liyehluleka ukunceda abasakhulayo ukuze bathole imali yokusungula amabhizimusi.
Kulale okuthiwa yini i-Empower Bank, nxa befuna ukuhamba khona ngale ukuyaboleka izimali kabalitholi lelo thuba, ngoba bathwa kule mali okumele beyibanjele kuthiwa kumele ulete something for security. Mina ngikhuluma nginje ngangahamba khona ngale ngisithi ngifuna ukuqalisa ibhizinisi lami, kodwa bese kuthiwa kumele ngiyeleta into eworthy engangiyenza for security ukuze ibanjwe khona ngale.
Kodwa usithethelele Mathonsi ohlala eNtumbane kobulawayo ole bhizinisi lokuthengisa impahla uthi maningi amathuba abasakhulayo okuvula amabhizinisi.
Umumo uyavuma ukuthi thina ama-youths sibe ngama-entrepreneurs, siqalise amabhizinisi ethu athi thina. Kodwa kusuka kwenzakala ukuthi silobuvila kakhulu ekuthini sithi ha njenge bengicabanga ukuthi but singayenza lokhu akusoze kuye ndawo.
Ingcwethi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyathokozisa ukubona uhulumende ethatha amanyathelo okuphathisa ontanga ukuthi besungule amabhizimusi.
Singabo bamazalo khona ukukhulunywa ukuthi nxa ontanga ongenamali kuba zima ukuqala ibhizinisi. Asoqiniso umcabango, i-idea iqakathekile ngoba imali ilandela umcabango. Yikho ngibona kulula ukuthi ontanga baqale amabhizinisi nxa umcabango wabo iyinto ethengisekayo.
UGrace Ncube ohlala eWange uthi ukusilela kolwazi lakho kulakho ukwenza abatsha bengabe lamadlabuzane okuvula amabhizimusi.
Okwenza abasakhulayo bengaphathiseki emisebenzini yokuzisebenzela yikuswela izindawo zokusebenzela kizo. Abasakhulayo bahlangana lobunzima bokuthola izimali zokuthi beqalise amabhizimusi. Bengancediswa ngolwazi lokuqakatheka kokuzisebenza.
Umnumzana Efi Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuvula amabhizimusi.
Ungakhangela kunzima ukuthi bazuze imali yokuqalisa lawo mabhizinisi. Kakulula ukuthi baye ebhenki bafike bathi bacela imali, babolekwe imali. Nxa eseyiqalele leyo bhizinisi ukuthi ihlale isebenza iqhubeke ikhona, akutholakali abantu abazathenga kulabo bantu ngokuba abantu kabasebenzi, ezomnotho kazisebenzi ngendlela efaneleyo. Leze politiki zenza kube nzima ukuthi leyo bhizinisi nxa isiqaliwe isebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Omega Sibanda omele ivungu edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezabatsha edale lephalamende uthi ibhanga le-Empower Bank lisebenza kuhle kakhulu.
UPresident ubaba mina ngakusinika ibhenki othiwa Empower Bank. Ibhenki le kimi iyasebenza. Maningi ama-youth asetholile imali, iyatholakala imali. Bhodile ngekomiti ilizwe lonke, zama ukuthi sifundise ama-youth. Wona ama-youth afuthi imali esiphume khonapho khonapho. So kwami ukuthi ithi ma-youth zamanini ukuthatha amafomu lifile, eyabuya imali yana ikhona imali yama-youth le. Interest yayo inlutshwana kuyabhadaleka, bayakunika the 3 months qalisa iproject.
I-Studio 7 kayene lisanga ukukhuluma labaqondisi bebhanga le-Empower Bank ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mtsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane umongameli Joe Biden ulibhekise kwele Ireland lapho azakwethekelela okwadabuka umndeni wakhe. Ukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli wakwele Bhilithane. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Uhlangothi lwe-United Nations High Commissioner for Human Rights lubika ukuba sokwabulawa abantu abafika phose inkulungwane ezilichumi, 8,500, kwele Ukraine selokhe ilizwe leli lahlaselwa ngele Russia. Abantu abaningi bathi umnotho weZimbabwe usufike kusibanga esidanisayo. Baningi asebesehluleka ukuthenga ukudla lokuphila ngoba imali abayizuzayo isingeseneli lutho. Iningi lihola ama-RTGS kukanti intengo yempahla lokudla ingamadola eMelika. Sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ngalolu daba.
Umumo womnotho uyahambelana nomumo wombuso wesizwe. Kodwa okuphambanisekileyo eZimbabwe okungalungisiswa kuqala akulungisiswe umumo wombuso ngoba umbuso wethu nawo lowo okudlwangula abalungela abantu okudlwangudlwangu, i-corruption, ukuntetha imali karhulumente. Konke lokho kwenza ukuthi isiphala sikarhulumente singabi lemali eyenelayo. Imali eyiyo engancedisa ukusupporta i-financial system ikhisimeke emabhenki, i-confident. Ngoba osobhizinisi abaningi abathanda ukufaka imali emabhenki kumbe bazila ngaphandle kwelizwe umumo onje abakaqiniso izoyikofa yakhona i-very high. So singaze siyenisise i-politics yethu eye-corruption leye-plundering. Imali yethu eyalapha izaqina. Nxa ingaqina i-production impahla seziyenziswa ezimbabwe ukuthi ayisaduli ngabilungiswa khonapha okwakhathesi zonke ziyazi-importa.
Iimali zona ezingwenya eziphuma ziye phandle kwelizwe kuthiwa kuthengiswa igolide ziyaphenduka yini elizweni njalo nxa kuyikuthi ziyaphenduka zinceda njani umuntu ozisebenzelayo kodwa besephiwa i-RTGS ekupheleni kwenyanga?
Right, ngingithathe lapha zanaleli ukuphuma kwemali akulandaba akulalizwe eliphumeleleyo elingaphumi imali. Imali iyaliphuma. Okuqakathekileyo ukuthi umnotho welizwe ongwawona lungisise imali esebenzisela khonapha elizweni ngoba nxa kungela mali ephumayo akunamali engenayo. Kungangena imali eningi kakhulu ngoba zibe zinto eziningi ezithengisekayo ngaphandle kwelizwe. Izigebenga lezinto ziphonge affecta nje i-image yelizwe, umumo welizwe, kodwa hhayi imali yakhona vele ayisezi ilingani ngile mali engangena ngayo kuzibutha kuhle.
Kuthiwa kusetshenziswa i-RTGS yiyo abantu abahola ngayo kodwa impahla lokudla lokunye kuthengiswa nge-US dollar. So abantu baphila njani?
Yinkinga yakhona ukuthi okwakhathesi vele abantu baphila nzima ngoba nxa bezidla imali ngamabhondi kayenelisi kabayenelisi ukuthi bathenge ama-US dollars akhona. Akunalizwe elingaphumelela lisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe. Odingakala khathesi kade ukuthi i-US dollar ikhitshwe sokufakwa i-management entsha e-Reserve Bank sokuthi bakhona yona ethiwa i-sound money. Ayikhona i-fiat money. I-sound money yimali ehamba lobunzima begolide esilalo ama-diamonds ama-industry ye encedisana lokuthi imali iqine inzobilise lapha ekhaya. As long as nxa izinto zithengwa ngama-US dollar i-US dollar isebenza lapha laba abangenayo bagcine bahlala bengabayanga. Sikhona ukuthi yokuthi i-US dollar ingakhitshwa kungafakwa i-management entsha e-Reserve Bank yibo abazaphumelela ukulungisa imithetho ezaletha ethiwa i-sound money kwi-economy.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho esixoxelaye eseHarare. Live talk namhla sixoxa ngokuphatheka kwabatsha abazancintisa kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokuhlolisiswa udaba lwamaphephandaba eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court. Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngise-Washington DC ngithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.